Mumwe mubereki anoti hapana chakaipa kuti mari iwedzerwe ndivamusa mandimika ava nemwana anodzidza pangezi high school kumondoro.
Saka topping up because mari tikaibhadhara haishandi ipapo zvinhu zvaizvino zvinhu vacho zvinotengwa later on zvafana nechingwa chevana hazvitengwe chese one time chetemwedzi vanotenga pachine chaita ichabudiwa.
Vamandimike vanoti zvainge zvakanaka dai mari yechikoro yese chibhadharwa nemari yekuamerica iyo inodzikamisa mitengo yezvinhu, asi vanoti zvinonetsa pachitariswa mari iri kutambiriswa vanhu munyika. Asi mumwe mubereki ane mwana anodzidza pachinhoye high school vaisraeri Nyandoro vanoti zvikoro zviri kungowedzera mari pasina kuirana nevabereki.
Top up inofanira kuitwa vanhu vachikonsidhawo vachivari vanocherechedzawo kuti upfumi hwedu hwakamira sei munhu. Kune vapamudzirwa mari here?
Mutauro webazi redzidzo yepasi nepamusoro vataungana Ndoro vanoti mari yedzidzo kana kuti school fees inongowedzerwa chete kana zvikoro zvataurirana nevabereki, asi mari dzekuchengetwa kwevana pazvikoro kana kuti boarding fees hainei nekuirana sezvo vakuru vezvikoro vachiona zvakanakira mwana. Vandoro vakurudzira vabereki kuti vaendese vana kuzvikoro zvinoenderana nehomwe dzavo.
Vabereki vanofanirwa kuziva kuti kana vaendesa vana vavo kubhodhin vokusarudzana vanenge vaita zvichienderanawo nehomwe yavo. Saka kana waendesa mwana wako kuchikoro kubhodhin pachirungu tinoti waendesa kuluxury, saka iwo unenge uifanira kukwanisawo kuti ubhadhare kuti mwana iyeye akwanise kuwana chikafu, akwanise kuwanawo mvura yekugeza, akwanise kuwanawo kunge pekurara pakanaka.
Zvikoro handizvo chete zviri kuwedzera mari dzekubhadhara, asi nevemapepanhau nevemuzvitoro vari kuita zvimwe chetezvo. Pepanhau reNewsday iro raisimbotengwa nemadhora emunyika anoita ma600 kana kuti $600 rave kutengwa chiuru chemadhora emunyika kana kuti 1000 kutanga nhasi. Mumwe muverengo wepepanhau reNewsday vaonias chafausipo vanoti havachakwanisa kutenga pepanhau ravanofarira nekuda kwemutengo.
Munhu achakwanisa kuona newspaper because mari yenewspaper yakutofurai mabhandos anga chichema chema. Kana tachichema chema mabhandos kujusa, what more manje mari yekutenga paper yakutokwira more.
Sachigaro rimwe boka revatori venhau reMedia Institute of Southern Africa kana kuti MISA vaGolden maunganidze vanoti sangano ravo rinoshushikana zvikuru nekukwira kwemitengo yemapepanhau nemasaisai sezvo zvichiguma zvotyora kodzero dzevanhu dzekuwana mashoko ane chekuita neupenyu hwavo.
Zviri kuitika munyika maererano nekukwira kwemitengo mumaproducts emedia zvinhu zvinotishungurudza chose, nekuti tinenge takatarisira kuti ruzhinji rwenyika rwakatekeshera kwose kumativi mana eZimbabwe rwuvewo yatingati information mumafingertips avo vasangane nezvinhu zvinenge zvichiitika zuva nezuva.
Nyanzvi dzezveupfumi dzinoti mitengo yezvinhu icharamba ichiita chamuramba mhuru kana nyika ikaramba ichishandisa mari yemunyika, asi mukuru webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mangunja vanoti havasi kuzodududza mukushandisa mari yemunyika. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.